mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el-Sheikh muEgypt kumusangano unokwekerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inorumbidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda neZimbabwe mukugadzirisa zvehupfumi nezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el-Sheikh muEgypt kumusangano unokokerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference. VaMnangagwa vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba, gurukota rinoona nezvemari vaMthuli Ncube, gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira. Vamiriri venyika mazana maviri vakabvumirana kuti hurukuro pamusoro pekubhadharwa kwenyika dzichiri kubudirira dzakavhiringwa nemamiriro ekunze dzitaurwe. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvave nani kana hurumende ikakoshesa misangano ine zvainouyisa kuZimbabwe vachiti huwandu hwevanhu vanoendeswa kumisangano iyi vasina chekuita nayo hunongoratidza hoga kuti hapana chinobuda munzendo idzi. Muzvinafundo Mukasa vanoti nyika iri parumananzombe zvekuti hurumende yaidai ichiedza kudzikisa misangano yainoendesa vanhu vakawanda sezvatiri kuona.
Climate change inoafekta nyika dzese dzepasi panapa, saka misangano yakadaro ndeyekuti vanhu vasangane vaexchange madanho zviri zvavangaite kuti vareduce ndirike impact ye climate change. ZveZimbabwe danana wanongoteza mudunge wae, hapana zvawangape zvingabatsire kushandudza chimiro checlimate. Zvangofanana nerwendo rwawakaita kuGlasgow, yanga iri nyaya imwe chete iyo. Wakaenda kuGlasgow, hapana chawakadzoka wakabata. Saka zvaaina kuEgypt hapana chavachadzoka wakabata, hapana.
Tinoona zvekare kuti vatora makurukota akawanda kubva kuforeign affairs, kufinance nehigher education nere science and technology. Mapazi ose hurumende aya pane chaanopa here kunyaya yakaita seiyi?
Vanofamba pese, vanofamba vane mhomho dzewani. Okay. Remember go Glasgow and ndofunga kwaenda ne more than 200. The same thing for kwaenda ku conference ye United Nations General Assembly. Hapana zvavanobatsira, dai vangovaronwa waifunga kuti wache pane zvavanobatsira, vangadai vakashambadza maplan avo. Dzimwe nyika dziri kushambadza kuti izvi ndo zvatoda kuita izvi. Iwo hapana ba. Chandinongofungira chete ndechekuti wari kutsvaga mainvestments. Wese maminisa wari kuya nawo nguva zhinji wachaipedza wachitaura nenyika dzavanofunga kuti wangavape mainvestments zvokuvabatsira upfumi hwenyika. Asi sezvakaitika kuGlasgow, zvakaitika kuUnited Nations General Assembly, wakauya wasina kana chii zvacho. Saka hapana chekutarisira kuti WhatsApp contributor kune conference ikauti wachauya wane chaone kwakabata. Wanhu wanoda fani kufamba, saka hapana chekufungidzira chekutarisira kuti pamwe pane chauya nacho, hapana.
Pane nyaya yechitutu museve museve cheZimbabwe chinonzi chakazotadza kuenda muchadenga nezuro. Zimbabwe inotarisira chii kubva kuchitutu museve museve ichi?
Hapana chachichabatsira ngekuti information nemapicture wawachada kukurudzira kuendesa mberi upfumi hwenyika yatovapo kudhara. Kune nyika dzakaita seAmerica neBritain wanova vadinjike vane zvimutundu museve zvamudenga ikomo. Zvakangofanana nekuenda nechimota chemashanga kunofamba mabhazi. Hapana zvachichaunza, hapana zvachichabatsira kana information yawanoda yekuti waimprove agriculture nezvimwe zvese. Wanotowanayo information iyoyo. Saka hapana chichabva kuchitundumutumburutseretsere izvi hachina zvachichabatsira hachiunze ruzivo kana kuti information iriko kumusha uku. Hapana chimwe chachichaunza.
Avo vangari vanodzidzisa zvokuta avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nau pa avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti pakaita kurwisana kuhurungwe apo vanhu vaipiwa zvekurimisa pasi pechirongwa chepfumvudza. Zvinonzi kanzira webato rezanupf weward 12 vacliff mudenge zerwa vakatema nebemba mutsigiri wecitizens coalition for change vahwanda matashu avo vakanga vabvunza kuti sei zita ravo rakange risiri pane avo vaifanirwa kupiwa zvokuvabatsira mukurima. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova umwe wevakuru muZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vaJohn Gazi vari kupomera mhosva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yokusabatsira vaimbova varwi vekusununguko muZIPRA neavo vari mubato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Vachitaurawo pamusoro pehuwandu hwemisangano inoendwa nevakuru vakuru muhurumende pachinambo chekuendesa vanoita basa iri mumapazi ehurumende. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti misangano yese iyi ine mitengo uye ine zvainotarisira kuita kuti zvibude munyika. Muzvinafundo Masocha vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti African Development Bank ishande neZimbabwe ichibatsira kuti ikwanise kuita zvinofanirwa kuitwa munyika.
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kupa Zimbabwe chance, nokuti handiko kutanga kauku Zimbabwe kuti inge ichinochema-chema kuAfrica Development Bank navamwe vanokweretesa mari pasi pano kana kunana International Monetary Fund kuno kuAmerica. Handiti mbira minister mutuli vanosuya vachizongodemba saizvozvo izvi. Saka ndoza kazonzi president weZimbabwe iwe uya kuno kuno musangano uzotibudza zvirongwa zvamuri kuita muZimbabwe kuti inge ine ufumi kuno attractor ma investor pamwe chete nevachazokurekesa mari. Saka Africa Development Bank yati zvabataura izvi tafara nazvo, tava kuzoda kuzotarisisa zvekare pamusoro pokutarisisa kwatakamboita kuona kuti muchiri vanhu vangakweretesa mari here, nokuti mune dzimwe mari dzamunotova nadzo dzamusina kunge mabhadhara. Saka Africa Development Bank yafara nazvo, asi hazvirevi kuti ndizvo zvinhu zvatofanira kutofamba taakutopemberera kutoita sokuti zvaitika, nokuti handi zvokutanga kaizvo.
Chamunotyira chii apa Profesa Masoja?
Shoko rinogona kunge rakanuna, shoko rinogona kunge richinakidza chaizvo, richitekenyedza, richipembedza, asi tozoenda muZimbabwe yopuwa mari yacho toona kuti corruption iya aida kunge yambobva. Handibzi tinotarisa isu kwatakabva Zimbabwe uku kwakaita madiamonds akaita mukurumbira, akaindepi, akavaka chii, akatorwa nani? Zviro ndizviro pano. Magold coins akanzi hawo ariko kuvanhu. Tanga tiriko isu kuZimbabwe tomene, takainda tikaidazve tikamanyimwa kuna mapresidential inputs, zvimwe zvacho kwazviri kwatinotozonzwa kuti zvaperera zvava kuvanhu vasingagoni kana kurima. Tozoti isu kurovana kunoita vanhu takuenda kumaelection kwatakatarisa kuti takatozvihwa zvinoitika izvozvo. Zvinhu zvinogona kuti nyangwe Africa Development Bank yafara nezvataurwa napuresident, asi zvose zvandataura izvi zvinogona kuzenge zvichiisa Zimbabwe pamucherechedzo wepasi rose wakaipa, kwete mucherechedzo wakanaka. Aiwa,
saka zano ramungapa vanhu pamwe nehurumende pamusoro penyaya iyi nderipi?
Isu ngatiedze zvachose kuona senyika, kuona kuti munyika medu isu pachedu tisati taenda kunofadza vamwe vanotikweretesa mari, isu pachedu tinofadzana here? Isu pachedu hatirovani here? Isu pachedu hatibirani here mucorruption imomo? Africa Development Bank vari kuuya kuzorima mari, handiti munoona. Saka havangaregi kufara kana mataura kuti munyika medu makati makati vakazvionavo vouya kumunda kuzorima mari. Havasi kuzokurimira imi mari maZimbabwe, vari kuzozvirimira ivo mari. Handiti munoona mastrategy maeconomic reforms ari kuZimbabwe angava akanaka pamepa. Kana taakuzoinda isu kuti abva pamepa ipapo achiinda pasi, jete pasi pandinotarisa ini, pasi pacho kumusha kumaruzevha kuna vanhu vakawanda ikokoko, kuna varombo zvekare, zvinozosvika here zvaana Africa Development Bank izvozvi? Kana zvirongwa zvinozongoperera iko kumavoko kwevane simba, vane simba rinozosanganisira rouori kumusoro uko, sezvatakaona kumadiamonds, kumapresidential inputs, kumagold coin, zvakangoperera kumusoro uko. Kwenivo hangu ndakazvarirwa kumusha kwandiri ikoko, chii chandinowana kunana Africa Development Bank kuzhe kwenyaya chete dzokuti mari ichauya, zvirongwa zvakati zvichauya, tine zvikwereti kaisu zvinoda kubhadharwa iko kuAfrica Development Bank nokunana International Monetary Fund, kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzokwereteswazve. Pari zvino tinogona kunge tiri paworld map yokusadzosa zvikwereti, saka hatina zvimwe zvatiri kuzopuwa zvekare. Tinoona zvedu isu kuti vari kurima mari muZimbabwe vakariwa malaisensi avo, kuvangakonerei kana uri munda unovapa mari? Isu mainvestment edu zvatinogara tichinzwa kuti nyika inovakwana vene vayo ndavapi? Kana taakupemberedza Africa Development Bank, isu patinozovaka ndapapi? Pacho ipapo ndo patinofanira kufarira ipapo, nokuti patinovaka isu varidzi vapo ndo patinokohwa isu zvakanyanya. Saka Africa Development Bank ingauya zvayo, asi ndiyo ichakohwa ichitosiyirwa mafufu muZimbabwe imomo, tofamba tichipembera kuti nyika yavakwana vene vayo kuyabva vakwana vene vayo papi? Kana vana China vachiuya vachivaka zvavanovaka maparamendi kofunga kuti mahara ipi? Kana vana France vachiuya ita kugadziridza Great Zimbabwe ruins, mugoti vanozviita mahara ipi? Vari kuuya kuzorima mari mumunda medu tisu atizvioni kuti tiri kurimirwa munda kwese zviri mavurini.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magalina namukomarwa ande, aiwa isotire nani, tirinono kumusambiki, Mozambiki. Ah mukoma, kutamba kurukizwa nemazimbabwe ana kuchoneni kusikara kutuka presidente Mnangagwa ngekuti abike pachituru. Presidente abike pachituru ngenda kutukwa mazimbabwe ana wani anotika mukoma rwande kuvota anondoponga ari pama studio pama group ngaagadzise nyika isu tinotodawo kutouyawo zimbabwe kutoshandawo zimbabwe anaka ngatoyamurawo Mozambique kuti tiuyewo iyoyo kopona. Hino mazimbabwe anakutika anotika mukoma rwande anotika mukoma rwande makurudzireiwo anotika anda akadopfundisirwa anotika.
Hei, tiri kurwadziwa zvikuru kwazvo nekubvutirwa kwakaitwa memba yeTriple C iyo yaida kondesta kuva yekanzela. Zvinotirwadza zvikuru kwazvo kana sane chibirira zvakaita sezvezvi. Angasvika pakubvutira munhu mapepa kuti asava anenge achikondesta. Ko, hazvibviri here kuti kana munhu aita sezvozvo mavhotsi wavo omiswa? Ngostate tichida kodzero dzevanhu navo vava kuita kumanikidza kuti uyoyi wezando watohwina. Ya, zani inobirira zvinorwadza shuwo. Tinosvika rini tichitambura sezvezvi? Tinosvika rini tichishungurudzwa saizvezvi? Ini ndinoitwa Norman Pityas.
Tangori tingopinzawo zvifungwa zvedu kuti kune vanhu vanogona kutaura zvavasingagoni kupractisa, ende vatauriri ivavo vane vangoti mutungamiri wenyika wakati hatidi mhirizhonga. Kutaura paplatform asi kuseri mhirizhonga ichitoitika. Zeki inotaura zvainotauravo ichitaura pamedia asi kuseri kune zvine zvitoitika. Saka kune vanhu vanogona kutaura asi kupractisa havagoni. Zvino chikumbiro ndechekuti media coverage ngaibudise zvine zvizvopachena kuti uyu mutungamiriri uri kutaura asi kuti vanhu vari kutorobwa, vari kuabdaktiwa, vari kuurayiwa zvichitobuda parallel tione yazoona nhema dzevamwe.
Makadii pastudio 7 nandano kawanda problem isisi vamwe tinongoisabuda mumapati akaita sezanupiyo vambobudisi munotoona tozoona kuti munenge makasaidhira zveti mameseji imwe muchiita kusarudza vaseme vanhu vachiita munamato mokuti vari munamato auna bazi isi tochosi namameseji tichida kutaura kuti izvo zvamunoita zvinhu zvokuti Triple C vanhu vazorohwa vetriple c voga ndo vanongorohwa bhati asi vezanupf hakuna sevekwa munzora vemdc vasingamborohwa asi vetriple c vandona vachingochema torohwa mitefei papo muchibudisa nambo muchiteereraka tozovasaka tichitisendea maaudio mamuchinyepakapa.
Makadiko ana mukoma tanonoka wande ana mukoma ndangotaura panyaya yezani rotaura dzinyika neyekwa neveni machina wazarawo veneveni zimbabwe ravo vanenge vachitaura kuti tarimisa rudaunza varungu hwenyika haizodini haayo ko machina ndiye munyika ravo kozo nyika yakukolonizwa nemachina achipa machina mabasa mamaini chii zvese panyange tovape vaveni vacho nyika yacho varidzi venyika vachitonga vachiri kuva vachitonga mamaini ose vakupamba zvizvavo zvekuchaina saka vari zvezimbabwe dangotedu kuna mukomavo vamunangagwavo ziva kuti chisingaperi chinozhura manje manje henu chichakushurirai ndozviziva ndii munoshungurudza vanhu muchita sei iniwo ndimuchagara mujere kwelife yenyu yose murimo atienda zvangu mukandisisirawo meseji yeii kuti vazvinzive.
Makadii makadii komurezimbabwe noziva zvinhu zvinoitika so zvinhu zvinhu zvinoitika ndezvekunyatsoona kuti vana baba vedu zvinhu zvavakuita hazvisina fungwa hazvisina njere mukati nekuti ukatarisa pane mavhidhiyo mamwe pane zvinhu zvatiri chiona pane zvinhu zvichiitika unonyatsoona zvisho vana baba vedu havachina njere ende hapachina kuvachangoti nzira kana urombo kuti wanoedwa rungarambo ingo chimbira wachinda kune dzimuni kachino tsvaga mari vaita sevaita kurarama vaitaka zvinhu zvese munoziva kuti vanhu vari kune dzimuni kakune dzimuni kwachiri kusouth africa anovana america anovana diaspora vanhu vese ava vakawanda kudaro vanoziva mabasa akawanda ende vanoziva mabasa akasiyana siyana zvisingaiti zvekuti kana dei vaita zvinhu zvavanoita vari kunze kwenyika dei vaizviita muno muzimbabwe nyika mini ndinoona kuti dei zvive zvinhu zvakatiti nyika yedu dei yakakurira zvisingaiti asi vana vadoiramba vakamuchigidza chigaro vaida kuramba vachitonga havadi kana kuchipa kana mukana pane zvinhu zvinenge zvichitiwa vadaramba vangonipfunyikidza kuramba vachingotonga avo vari kuremerwa kutonga havachakwanise kutonga hatisi kuramba tivasatonga havachagoni vevachimbotisira vamwe vachimbopiwa munhu kazi nechimwe chinhu chinoneisa chekuti vana baba vedu vanogona kuudza kuti pane mwe audio rakambotenderera vhidhiyo rakambotenderera rekuti iro hanzi vashamisa hationi kana vakaripedza tichaona kuti vakaripedza here gore rekuno tida kuzona kuti vacharipedza here gore rino saka ndizivi kuti apa unenge uri baba uri kuudza vana vako kuti kwai ndida kuona vacharipedza here gore rino zvinoreva chizvinhu zvakadaro kana uri munhu mukuru uchitaura mashuwo akadaro kuti toda kuona kuti gore rino vachari kwai hana kudla ice cream vamunangabva vakadla ice cream vamunangabva vakadya mabhodza vamunangabva vakaita sei sei everyday iye saka vada kuzozopinda papi panyeukambeni zopinda papi saka zvinoreva muzi kuti zanupf vaichafanirwa kuti vanhu vakambeni vachafanira kuti vakambeni vangoramba iri iye inongorula chete zvo zvinenge zvavapa kuti zanupf inongoramba ichingorula iri yoga saka e zvadoi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vakambotungamira america vaviri vadonald trump navabarack obama pamwe chete nemutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakapinda mudunhu repennsylvania vachibatsira mukutsvaga rutsigiro rwevanhu vemapato avo vari kukukwidza musarudzo dzakasiyana-siyana nemusi wechipiri kana kuti mangwana vabiden navaobama vedemocratic party vari kukurudzira vanhu mudunhu iri kuti vavhotere nhengo dzebato ravo zvikuru vajohn fetterman vanoda kuva senata wedunhu iri navajosh shapiro vanoda kuva gavhuna wedunhu iri ukuwo vadonald trump vakange vachikurudzira vagari vedunhu iri kuti vavhotere vanhu vebato ravo zvikuru dr oz vanoda kuva senata nadouglas mastriano anoda kuva gavhuna wedunhu repennsylvania mumatunhu mazhinji kusanganisa dunhu repennsylvania vatsigiri vemapato maviri awa vanoratidza kuva vakaite mangange tabata chizvarwa chezimbabwe chinogara mupennsylvania vanick mada kuti vatiudze zvavari kuona pamusoro pekutsvaga rutsigiro kuri kutora nzvimbo mudunhu iri
zvandiri kuona ndiri muguta redu rephiladelphia mupennsylvania state tinoona riri dunhu rinowanzokuonekwa riri dunhu remangange munyika yedu yeamerica ndiri kuona mune maelections ari kutenderedzana musoro senate negovernorship ndo zvakanyanya kuinda pamusoro ndo tine vamwe vari kukwikwidza asi kusenate tina vanotinoti dr oz Mr john fetterman pane mangange ari kunetsa ipapa asi maonero andinoita ini nekufamba ndichidhiraivha munzvimbo yedu yepennsylvania mumakaunti dzakasiyana ndinoona nekutaura nevanhu nenyaya yatinoti connectedness yevanhu kubatana nevatungamiriri ndinoona kuti vanhu vari kutsvaga raramo zvinhu zviri kunetsa mazuva ano saka vanhu vanenge vari kutarisa kuti ndiani munhu angatipa raramo panguva dzekuoma kweupenyu hwakadai
toda kuziva pamsoro pa Fetterman na Dr. Oz nukuti tunuona sukuti mapato mabiri aya varikurwa nesimba kuti tene munhu wavo atora chigaro ichi tibudze pamsoro pa Fetterman na Oz
maonero andiri kuita ndekuti vanhu vari kutambura saka Dr. Oz vari Republican candidate John Fetterman mu Democrat saka nenya iripo iye zvino ndikuona sekuti vanhu vakawanda mu state yedu i state yavanoti swing state but swing state inokwanisa kuenda ku Republican ku Democrat asi ndinoona ma Democrats maonero andiri kuita inini semunhu akazvimirira kuti ma Democrats zvandiri kutaura zvinhu zvinosvisa vanenge vanokwanisa kuva nekasimba kari nane nekuti vaFetterman vanokwanisa kumira nevanhu vanotambura vaDr. Oz vanokwanisa kumira nevanhu vari pamusoro saka ndinoona sekuti vaFetterman vanokwanisa kuwana mukana wakati simbei panguva ino nekutambura kuri kuita vanhu saka mangange iwaya anosvisa zvakanyanya asi ndinoona vaFetterman vachiti fambe inejima zvirinane pana Dr. Oz
mungatiudza here pamusoro pevari kukukudzira chigaro chagavhuna
kune vanonzi vaDoug Matrianos ndeve Republican koita vanonzi vaJosh Shapiro ndeve Democratic Party maonero andiri kuita nekufamba kwandiri kuita ndinoona sekuti vaDoug Matrianos veRepublican havasi kutaurwa nezvavo zvakanyanya nevanhu vanobatanidzwa nevanhu vapfumi vanhu vane mari vanhu vane masimba akawanda vanhu vanokwanisa kutarisira vamwe vanhu pasi vanonzi vaJosh Shapiro vanenge vane kamukana kekutsigirwa nevanhu vakawanda nekuti vanhu vanenge vari kunyanya vanhu vakawanda ndo vanotambura nguva dzese saka ndinoona kuti vanhu vakawanda vanenge vari kumira navaJosh Shapiro saka ndinoona sekuti vaJosh Shapiro vanokwanisa kuva nemukana wokuhwina governorship yePennsylvania
avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reAmerica rePennsylvania vaNick Mada vari parunare muPhiladelphia mudunhu rePennsylvania makare neStudio 7. Chakabu Oliver Mtukudzi nekambo kake kandonakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el Sheikh muEgypt kumusangano unokokerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inorambidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda neZimbabwe mukugadzirisa zvehupfumi nezvematongero enyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvezvimwe nhau ndokusiyai muri mamoko maChris Gande ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka